manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 25/2021. Makateerera ku Studio 7 nepanyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbo kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya. Madzimai anogara kuEpworth anotambira nemufaro nzvimbo dzekutengesera dzavakavakirwa nemasangano anobatsira pasi rose. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons nasi charo America mutambo weICC Women's Cricket World Cup. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbo kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya uye ichashandisa mari nenzira dzinosimbaradza mari yemunyika. Izvi zvataurwa negurukota rezvemari vamutunxube apo vatura urongwa hwemari yehurumende muparamende. Godwin Mangujika anotipanya inotevera.
Vachiparura budget muparamende nhasi, vanxube vati hurumende inotarisira kuunganidza 850.7 billion yemaRTGS uye ichashandisa 923 billion RTGS. Vati vanhu havafaniri kushushikana nekuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika mari yaichawana, vachiti vachashandisa dzimwe nzira kuti mari iyi ikwane.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Vanwe vati wanotarisira kuwana rutsigiro rwemazana manomwe nemakumi matanhatu nemana emamiriyoni emadhora ekuAmerica, $764 million, kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vati kurima nekutengesa zvicherwa, kugadzira nekutengesa zvinhu kunze kwenyika ndizvo zvimwe zvichaita kuti nyika iwane mari. Bazi rezvekurima nedzidzo yepasi ndiyo awana mari dzakawandisa uye apiwa 124 billion RTGS. Vanwe vapa bazi reutano mabillion 111.7 MRTGS, vachiti vasara padiki diki kusvika pazvikamu gumi nezvishanu zvebudget rese, izvo zvinosungirwa nechisungo cheAbuja Declaration. Vanwe vapawo mari yakawanda kumaguta nemadhorobha vachiti anofanira kuvandudza mabasa ekupa vanhu mvura yakachena nekugadzira migwagwa kuti vanhu vagare zvakanaka. Kunyange hazvo mamwe makomishoni akazvimirira apiwa mari dziri pasi pebhiriyoni kana dziri pamusoro zvishoma. Zimbabwe Electoral Commission yapiwa maRTGS 11.6 billion sezvo pachitarisirwa kuitwa sarudzo dzemabyelections gore rinouya. Vanwe vatiwo vanoda kuti vashandi vagare zvakanaka, nekudaro vashandi vanotambira mari dziri pasi pe 30,000 RTGS havachabhadhara mutero. Vashandi vanohora mari iri pasi pe 100,000 RTGS vanowana bonus vasingabatirwi mutero. Vanwe vataura nzira dzakawanda dzekuunganidza mari dzinosanganisira kubata mutero pafodya kuti mari yacho igoshandiswa kurapa zvirwere zvakaita segomarara. Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda vanosanganisira sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode.
A levy yetobacco is a brilliant idea. Chasara kwandiri ndekuti ichachenge twapapi yo levy maria yatorwa kuma tobacco dai yaita zvakaita AIDS levy. AIDS levy yaibuda straight from Zimra ichienda ku National AIDS Council. So taiziva isusu kuti kana tisa kufara tinoenda kupi.
Asi Dr. Labode vachavana kufara nemaria piwa kubazi rezveutano vachiti mari iyi ishoma kana pachitariswa kuti denda recovid 19 richipo. Vajohnson Maduku vanoenenge yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vati vafara nemari yapiwa kubazi rezvedzidzo vachiti zvichasimudzira dzidzo munyika.
Ndinoona kuti bajeti iri ibajeti rabuda zvakanakisisa kunyanya kueducation. Tichitarisa donzvo rehurumende rekuti panofanira kuvakwa zvikoro zvinotosvika kuma 3000 zvichava boarding schools. Saka bajeti iri rakatinakira zvokuti tinoona kuti pachaita shanduko kunyanya nezvikoro nyange mamwe masatellite angasinakira zvakanaka. Bajeti iroro ne Center Way yataurwa kuti vanofanira kuti vawedzerwe. Saka bajeti iri tinoona kuti rakatinaka richabudisa pundutso.
Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemhando dzemoto vaJoe Gabuza vati kunyange hazvo bhajeti rakanaka chakakosha kuti mapazi ehurumende apiwe mari idzi. Vachiti kusvika pari zvino mapazi akawanda apiwa zvikamu makumi matatu chete kubva muzana zvemari dzebhajeti regore rino.
Bhajeti rinoreva chinhu kana mari yacho yabva kutaura mafiga chete hakuna zvakubatsira. So we just hope and insist that the minister must release mari inenge yataurwa because up to now budget yegore rapera only 30% dzemari dzakapiwa kuma ministries. The intention is good but we need the actual action.
Budget raturwa nhasi rinofanira kupasiswa nematare eNational Assembly neSenate kuti ritange kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe yatanga kucherechedza nhasi chirongwa chakanangana nekupedza mhirizhonga che 16 days of activism against gender based violence muurongwa waitirwa kuEpworth. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nemapoka akasiyana siyana eUnited Nations pamwe neEuropean Union acherechedza kutanga kwemazuva aya pachivhurwa musika weAirport Safe Market uyo une madzimai makumi mapfumbamwe nevatanhatu anosanganisira madzimai akaputsirwa musika yawo panguva iyo vanhu vai vakavharirwa mudzimba nekuda kwedenda recovid-19. Mumwe wevakawaniswa musika iyi amai Patricia Nyakasaka vaudza Studio 7 kuti kuwana pekutengesera pakanaka kwavabatsira mukuriritira mhuri yavo pamwe nekuendesa vana vavo kuchikoro izvo zvoita kuti vasanetsana nemurume panyaya dzemari.
Kuvakirwa musika kwatakaita kwakatibatsira tigowana pekutengesera pakanaka tigogona kusimudzira mabhizinesi edu tichitengesa nekuwana mari yekuendesa vana kuchikoro nekubhadhara school fees nekubhadhara marenzi nekuzvichengeta tiri panzvimbo yakanaka tisingana notishungurudza.
Mumwe mugari amai Neria Matamba nadzo vati kana mhuri dzisina pekutangira mhirizhonga iperi mudzimba. Vatiwo pekutengesera pakanaka panovabatsira mukuchengetedza zvavanotengesa.
Aiwa zvinobatsira zvakanyanyisa nekuti kana ukatambudzika nemhuri mbava uine pokutangira saizvozvizvi hautomboite mhirizhonga nekuti unenge kuno pokutangira. Usina pokutangira mhirizhonga haiperi, munhu wamwari haiperi, inenge yakanyanyisa.
Amai itai muZambiri vatiwo havachaita mhirizhonga nemapurisa ayo vainetsana nawo nguva nenguva sezvo vaitengesera mumugwagwa.
Tikavakirwa zvakanaka zvikadai tinotengesa pasina kumhanyisana nemapurisa pasina kuita sei, saka zvinenge zvadini zvarongeka. Saka tinotenda takafara zvikuru nekuvakirwa kwatakaita ende semadzimai tinotarisira kuti upenyu hwedu tichaenda mberi.
Vachitaura pachiitiko ichi mukuru weEU muZimbabwe vaFrank Pote vati zvakakosha kupedza mhirizhonga kunyanya kumadzimai nevanasikana. Vatiwo EU iri kukoshesa zvakanyanya kuenzaniswa kwemikana pamwe nekupedzwa kwemhirizhonga zvekuti zvirongwa zvaichange ichiita pamwe nezvainenge ichibatsira muZimbabwe kubva gore rino kusvika 2027 inenge ichikoshesa zvirongwa zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Vapote vati mhirizhonga inokanganisa kusimukira kwevanhukadzi, vakatiwo vari kufara zvikuru nekuva vamwe vakabatsira kuti misika iyo ichaita kuti vanhukadzi vazvisimudzire munyaya dzezveupfumi uyewo vashandire pakanaka pasina kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemumiriri weUnited Nations muZimbabwe Dr. Alex Gasasira vatiwo pekutengesera pakanaka panobatsira zvakanyanya kudzikisa kushungurudzwa kwevanhukadzi. Hurumende nevabatsiri vayo vavhurawo zviri pamutemo Airports One Stop Center, iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa kuti vawane rubatsiro rwese rwavanoda panzvimbo imwe chete. Nzvimbo iyi yakavakwa nerubatsiro rweUnited Nations Population Fund. Mukuru anoona nezvemabasa paAppworth One Stop Center iyi, Muzvare Analisa Muzenda, vati nzvimbo iyi yakatanga kushanda gore rapera. Vati pamwedzi vanogona kuona vanhu vanosvika makumi manomwe vanenge vasangana nemhirizhonga.
Masurvivors ari kufara nekuti kusati kwava nemaone stop center, munhu aifamba kunzvimbo dzakasiyana-siyana achitsvaga maservices. Zvaizokonzera kuti vamwe vacho vagumire panzira kufambira nyaya dzavo vaneta, vamwe vacho vaizoregeswa nenyaya yekushaya mari dzetransport dzekufambira maservices akasiyana-siyana. Asi nokuda kuti kwava neone stop center yekuti akauya kubva padhore kutanga kusvika asvike padhore kupedzisira, anenge abatsirika masurvivor ari kufara. Plus anonida service yatisina panapa like kuheld panogona pakuda advanced care, rubatsiro rwemhando yepamusoro. Tinobatsira nemari yetransport kana kuti mafiwo okuponza atinobatsira nawo totsvaga mavhiyeko inotransporta masurvivors kuenda kumaservice providers.
Mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimisi madiki amai Jennifer Muhlanga vati hurumende yakazvipira kurwisa dambudziko remhirizhonga munyika.
Hatidi kuti kana tichifamba paya ukaona wakufamba uri wega, kana kuti ukaona uchifamba wamurima woita sekunge uri mhuka iri kutotya kuti ndichavhimwa nhasi zvangu ndoitwa kanyama kanyama. So ndinoda zvekare kuti tauya kuti tizopemberera The Safe Market, musika wavhurwa nhasi, musika unoita kuti vanamai vedu vashandire pakanaka, musika unoita kuti madzimai edu ashande akasununguka uye zvekare vachiita mari zvakanaka muenvironment yakanaka inoita kuti makastomers auyewo asingakuvhiringirei bhizinesi sezvatanzwa pano.
Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga iyi anopera musi wa10 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vanoti havasi kufara nemashoko ebato rezanupf ekunyomba nhengo dzeparamende yeBritain mushure mekunge dzati muZimbabwe munofanira kuteedzerwa mutemo, pamwe nekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa isashungurudze vemapato anopikisa. Nhengo dzeparamende yeBritain dzakataura mashoko aya muparamende yadzo nemusi wechipiri paizeyewa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pakazeyewa nyaya yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe muparamende yeBritain nechipiri svondo rino, dzimwe nhengo nhatu dzeparamende iyi dzakaratidza kusafara nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, dzichiti hurumende yeBritain haifaniri kuregedza Zimbabwe ichidzoka mugungano reCommonwealth nepamusana pekuti hurumende yavamunangagwa haisi kukoshesa mitemo, kodzero dzevanhu uye iri kuramba ichishungurudza vanoipikisa. Vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe muCommonwealth muna 2003 mushure mekunge sangano reCommonwealth ratora danho rekuwedzera zvirango kuhurumende yeZimbabwe richiti Zimbabwe yakanga isingaite zveutongi hwejekerere. Nhengo dzeparamende yeBritain idzi dzakatiwa hadzisi kufara nekuramba nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vari mujeri nenyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. zvichitevera mashoko enhengo dzeparamende yeBritain aya. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti Britain haifanire kuudza Zimbabwe zvekuita, vachiti zvokubviswa kwehurumende yeZimbabwe kana kuti regime change zvakapera munguva yeutongi hwavatoni Blair vaMugwadi. Vafananidzawo nhengo dzeparamende yeBritain idzi nenguruve pamwe nevanhu vapfupi-pfupi vane misoro yakaoma. Mashoko avaMugwadi aya atsanangurwa nemutauriri weMDCT vaWitness Dube semashoko anodzosera nyika kumashure.
Isusu tinoti vanhu ngavataurirane vachibvumirana, vachibudirana pachena pavasingabvumirane. Ndo politics yerational disputation yatinogara tichitaura iyoyo mumweya wedialogue kana kuti kutaurisana. Tinenge tichizvikurudzira munyika yeZimbabwe tiri vana veZimbabwe, uyezve tinenge tichizvikurudzira kana tichinge tichitaura nedzimo wonyika. Izvi zvazvoitwa navaMugwadi izvi zvinoratidza kushaya unhu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance muzvarefadzai Mahere pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalo Siziva kuti nzwewo pamire bato ravo nezvenyaya iyi. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vatiwo mashoko avaMugwadi aya anoratidza kuti bato rezanu PF harina kuzvipira kuchengetedza miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tinotiratidza kuti bato iri harikoshesi nyaya yekuchengetedzwa kwemitemo, zvakarewo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Zvino tiratidzawo zvakare kuti bato rezanu PF harina kunyanyozvipira kuti ringe richichengetedza mitemo wenyika nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vakumalo vatiwo mashoko avaMugwadi aya anodzosera kumashure urongwa hwavamunangagwa hwavari kuedza kuti Zimbabwe idzokere pakudyidzana nedzimwe nyika, vachiti zanu PF iri kuzvisikira moto muziso. Hatina kukwanisa kubata vaMugwadi pamwe nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanu PF vaMike Bima sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi imwe nhengo yezanu PF vaPeter Matangi vati chakakosha ndechekuti patevedzerwe zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kunyika dzekunze.
Uyei titaurirane, uyei tivake nyika dzedu pamwe chete senyika dzepasi rose. Ndozviri kutaura vamunangagwa, ndozvinhu zvatingati zvatiri kuona takavana vari kuGlasgow. Vari kuGlasgow vakanga vachitaura nevamwe vatungamiriri palevhu ravo sevatungamiriri venyika, vachitaura vachivaudza madirection yavari kutora nyika nayo kwavari kuenda nayo nenyika, maonero avari kuita pamusoro peukama hwanga huripo nenyika idzi kuti hungagadziriswe sei kuputsika kwahwanga vaita. Saka izvozvo zvinhu zvinofadza, zvinhu zviri kuonekwa nemunhu wese. Ndipo pandinofunga kuti ndo patinofanira kunyanyisa fokasi yedu senyika yeZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati mashoko avaMugwadi inotova mhirizhonga pachezvayo.
Hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navaMunangagwa haisati yakura pakudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Matauro avo anongoburitsa mhirizhonga yavanozoita kana vachitarisa nhengo dzebato rinopikisa. Kana vasingagone kutaura vachitaura mashoko akadaro nenyika dzekunze, ko zvinozevei kune vana vemuZimbabwe vanopikisana navo, vavanotoona, vavanogona kubata, vavanogona kurova nekuuraya. Kuona kwangu matauro avaMugwadi imhirizhonga yemashoko.
Kunyange hazvo vaMunangagwa vakatsvagawo imwe kambani yekuAmerica kuti iite basa rekuchenesa zita reZimbabwe nechinangwa chekuti hurumende ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nokubvisirwa zvirango, izvo hazvina chazvati zvabatsira sezvo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichiramba dzakatsika madziro dzichiti hurumende yeZimbabwe inofanira kukoshesa miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chiri kurwisa muSomalia cheAlshabab chinoti ndicho chakarwisa motokari dzeUnited Nations nezuro muguta guru renyika iyi reMogadishu. Vanhu vasere vakafa uye vamwe gumi nevanomwe vakakuvara mukurwiswa uku, uko kwakashandiswa motokari yainge yakateiwa nemabhambo. Vanhu vemuAmerica vari kuzara mudzinhandare nhasi, vamwe vachifora mumigwagwa, vamwe vachiungana vakasununguka nemhuri dzavo vachipemberera zuva rezororo reThanksgiving, iro vakatadza kupemberera gore rapera nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Shure mekupedza nguva yakareba nyika ichishorwa nekusaita sarudzo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika pamwe nenyika dzekunze, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazozivisa kuti sarudzo dzemabielections dzave kuitwa muna kubvumbi gore rinouya. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kutsiva vakafa uye kudzingwa mudare reparamende, zvikuru nhengo dzeMDC Alliance. Pane sarudzo dzinofanira kuitwa 27 mudare reparamende uye dzimwe 45 mumakanzuru. Asi kunyange hazvo vaMnangagwa vakati sarudzo dzave kuzoitwa, Zimbabwe Electoral Commission yave kuimba rumwe rwiyo ichiti haisi kukwanisa kufamba ichinyoresa vavhoti nekuti hofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General haisi kukwanisa kupa vanhu zvitupa pari zvino. Vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kutya kuita sarudzo dzakachena nekuti vakundikana kuzadzikisa zvavakavimbisa kuita mushure mekutora masimba pakapidigurwa hurumende yave yave mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe nemauto. Asi vezanupf vanoti vaMnangagwa vabudirira kuita zvavakavimbisa kutanga muna 2017 uye vaunza utongo hwejekerere nekuwandudza upfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nengo yezanupf vaGilbert Dzikiti uye vaimbova meya weHarare vari nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Iko zvino hatizivi kuti nyika iri kuindeti iri kufamba nenhembe sure. Hakuna mabasa, zvikoro zvodhura, mauniversity students votambura, vana havachazivi kuti vobata chouviri, mapasipoti ndoodiwa nevanhu kuti vatize munyika inei vaende kune dzimwe nyika. Nyika inongokwanisa kuti kana munhu ati kurei oda kubuda kuti aende kune imwe nyika. Karenzi hatitorina senyika. Tiri nyika iri kutambura zvikuru kwazvo kubva munguva yavakauya. Paradhaisi ravaipromisa raramba kuuya. Isusu hedu taakushedzera kuti ngaapinde hake mukomana tidye rifa muno muZimbabwe. Titaridze vanhu kuti nyika inotasanudzwa sei. Kwete kutonga kuita sedhorofia rinovava mumuromo nepawakagara woshayaya kuti wodini. Isusu titange tichitonga takatarisa kuti ruzhinji reZimbabwe rufare, mabasa awanikwe. Saka ndoo zvatokutaura kuti aiwa, kana vanhu vatadza, vanhu vakura vava, zvava kuvaremera. Zvavaharawa makore avo ese, ma70, 80, zvokwadi tinoziva kuti zvinogomera kana wasvika makore iwawo. Chaunongoda kuita kurara pamushana nokuzorwa ndove kumusana kuti kusatemuka temuka. Dai vachinda havo vanozorwa ndove dzavo vakazorora, isusu nemukomana toita zvekutonga nyika.
Vadzikiti pindurai tinzwe.
Nyaya edzi yangatorwa navamufu vafume Joe Biden president wekuAmerica vatori older than president vedu veZimbabwe kutaura kunoku, asi vari kutungamirira America. Hazvinei needzi zvavarotaura zvokuti vada kutiudza izvi. In age there is even wisdom. Wisdom iyoyo ndo ichaita kuti tihwine before coming by election. Iye kuti vanhu vari kuona zvinobatika nekuedza kubva mutsangano wezanupf kana hurumende iripo. Tarisai izvi kuzena kwatakasa nechirwere checovid. We have got the best COVID management system in Southern Africa, in Sub-Saharan Africa, or in Africa as a whole, in terms of our response to COVID-19. We are going to reach out to the women to get to Tirarama, Nasumu. One of the Ranya is Zipatar. My hospital has been refurbished. You're not going to hospital today. You get a better service. You can end up in the hospital today. You'll get a better service. The government is really excited and made sure that when we say our services, anenge achida maservices. So zvinoenda zvakare kunyaya yemabalancing zvatotaura nezvawaya. Mabalancing we are very much certain kuti the ruling party will cruise the victory. Mabalancing ari kuti vanhu vari kuona zvinobatika zvinobva mutsakano zvaNPF. Vakuru havachayoka zvekutaura vana vaMafume because vari kutaoka chimuti. Asi ngavachakada kuti nyika inovakwa nevene vayo ende chimuti tisu tinacho sezvaNPF ende we are going to show them kuti chimuti tinacho nezvaNPF nekuhwina the forthcoming by elections.
VaMafume, sei muchifunga kuti bato renyu rinokunda musarudzo dzemabielections riri kuuya idzi?
Ah, negutika ava vanga vachitya vaita kugeda geda kwemene vari kutirambidza kutenderera vari kutya kuinda kuvhoti vari kutadza kutonga kwacho hapana ari kufara unovhotera zvakadai ndiani unovhotera kutadza nekukasharara kwenyika yakadai ndiani isusu tiri kuona kuti nyika iyi yoda zororo nyika iyi yoda kuti ichitongwawo nevanhu vane pundutso vane zvido zvevanhu kwete vanhu vanoda kungokuvadzisa vanhu kubva zvavapinda inongori kudzingirira vanhu mirai musakwira makombi kubva zvavapinda ichi hatichachirambidza kubva zvavapinda taakusunga vanhu vanofamba taakusunga munhu anokwira mota chese chese vanhu vakungosungirwa vastudents vati vakomplaine vosungwa ukati ungane vosungwa ukati uite chakati vosungwa hakuchina kana runyararo munyika munhu wese akungokandwa mumajeri ingava nyika here yekuti vanhu vanofamba vachirohwa nehana vanhu ndosaka tichiti kana vakadana maelections tinovakunda vanotya vanga vachitya kudana mabielections iko zvino inongori gemu tiki wai ndichadaidza mabielections iko zvino madaidzezvo kungatitanga kutiudza kuti uchadaidza mabielections iko zvino akurambidza kumadaidza ndiani ndokutaridza ugwara
vadzikiti petai chirongwa chedu
toona kuti mashoko avamafumi akanangana kunyengedza pweri isusu tiri pakudzidzo hatitataridza zvepweri tiri kutarisa zvokuvakanyika zvine wisdomka vakatoto nzvimbo dzakaita sana Gutuma towns dzaita developing iti mamajor towns vanokuti vakamakuti vakamastandard houses
nhengo yezanu pf vagilbert dzikiti manzwawo zvakare kubva kuna meya weHarare akambomiswa basa vajacob mafume vemdc alliance vaviri ava vanga vari parunare muHarare nhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemalady chevrons nhasi chasimudza mureza wenyika mudenga mushure mekurova america mumutambo weicc women's cricket world cup michael kariati anoti panyaya inotevera
vateveri vemutambo uyu vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova usa newicket imwe chete mutakashinga cricket club mumutambo weicc women's cricket world cup America yakanda maranzizana nemakumi matatu nerimwe chete. Zimbabwe ndokanda maranzizana nemakumi matatu nemaviri. Shane Myers ndiye akanda zvibodzwa zvakawandisa mushure mekubuda nemaranzi makumi matatu nemaviri. Matambiro anhasi asiyana zvikuru nezvakaitika zuva rekutanga apo maLady Chevrons akarohwa zvisina tsarukano neThailand mumutambo wavo wekutanga. Muongorori wemutambo wecricket vaLawrence Wekwete vanoti maLady Chevrons adadisa nekukunda kwavaita nhasi.
Kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Asi Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe mumitambo yayo neBangladesh nePakistan pakurwira imwe nzvimbo nhatu dzasara kuenda kuWorld Cup. Captain weZimbabwe Mary Ann Msonda anoti vanofanira kushinga mumitambo yasara iyi.
Kungosimba hana kwakanyanya ndokwatinongoda. Tinofanira kungoendawo tichifanira kurwa tichiziva kuti zvinhu zvakamira sei, chichatinenge tichida, uye vamwe vanhu vatinenge tichitambawo navo varoda kutovinawo. Saka tichifanira kuramba tichirwa pesipasi pane zvese zvatinenge tichiita.
Murairidzi wavo Adam Chifo anoti chinangwa chavo ndechekuenda kuWorld Cup New Zealand.
Maso edu ari pakuti tikwanise kuqualify kuenda kuWorld Cup. Saka tichazama nepatinogona napo kuti tinge tichiita sei tichisvika pachinhano chaipo tichienda kutende mberi.
Mutambo wanhasi wave wechipiri America ichirohwa mushure mekukundwa nemaranzi mazana maviri nemakumi manomwe neBangladesh mumutambo wavo wekutanga. Rimwe gungano makundano aya reGroup A rine zvikwata zvinoti Ireland, Netherlands, West Indies neSri Lanka. Makundano AICC Women's World Cup qualifier aya ari kupera musi wa5 zvita. Zvikwata zvitatu kubva mumitambo iyi ndizvo zvinobudirira kuenda kuNew Zealand kumafinari eWorld Cup aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ini mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti kurare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 25 kulwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba le indaba yokuthi sizame ukuthi sibe lokwadla loluncane lukhombisa ukuthi sisebenza njani, kuzawajalana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will form ama-programs, ama-interventions in the informal sector.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza le council yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. UMongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika. ele-South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars. Uncube uthe uhlelela ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane loZulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Esethula ibhajethi ye-923 billion edayele ePhalamende namhlanje, uNcube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezehlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa i-85.7 billion, bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabelwe i-124 billion RTGS, ukuthi olwezempilakahle lwathola ama-billion edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS amabhiliyoni, uthi ihofisi kamongameli ithole amabhiliyoni angu-32.3 RTGS. Ugatsha lweparlamente luthole 14.6 billion, olwezabadubekayo i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwebhajethi kalukhangeli indingeko zabayanga.
Ibhajethi ethulwe nguprofesa Mthuli Ncube onguye uminister of finance and economic development namhlanje esithi unika imali eningi kwezokulima ize-agriculture njalo ifaka enye kwe-education le-health, hhayi lawo ngamanga nxa singakhangelise kakhulu, ngoba singakhangela i-health ithole isilinganiso esingaba yi-14% ye-national budget, leyo esho ukuthi ingaphansi kwe-Abuja declaration.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Into ngono ukuthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo education le health, kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku-administration. So ithemba engilalo yokuthi imali le izangena kuma-programs azanceda abantu, hathi i-administration yokuthi abantu bathengelane izimota lokubhatalana izimali ezingatsho lutho eziningi-ningi kuma-senior administrators.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola leMelika.
Uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne-currency yeZimbabwe izim dollars. So akula ma-American dollars ke kuholo lezisebenzi. Kodwa ke lokhu akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esiyikhathazayo thina njengezisebenzi. Sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasibeka njengelizwe.
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edayela ephalamende, kodwa esola isilinganiso semali eyabele ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi ethiwe namhlanje edayela ephalamende izahlaziwa edale leParliamente eleNational Assembly kanye leSenate andubana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane 40 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million, abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi bulawayo Informal Economy Enhancement Strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise okunengi kungxoxo ayenze lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizama ukuthi silungise ugwadlana olunjalo oluza kukhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo Bulawayo City Council Ministry lama partners ethu nje sisasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana nokuhlonza kwabantu abasebenzayo koBulawayo. Indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwadla oluncane lukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzadlelana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambene sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho yokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that this besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele izayo.
Sesibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalala lingabe limometheni.
Kumele umqoka ukuthi kulokuvumelana ekutheni kumele kulungiswe indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto ezibalulekile ezifana lama-toilets, ezifana lamanzi. Okunye umqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakoBulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangisa ukulungiswa. Okunjalo kuphumule ukuthi abantu bathe khonana akube le nhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa ukukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezipha ezifana lokwelezempila kahle zabe singama-health issues. Ekutheni-ke omama bavuka besiya emkango besiyajengisa ekuseni bese bekhohlwa-ke kumbe bese bengatholi usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi mbe ngama-breast cancer kuhlele thize abamama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo isiyasebenza kodwa kalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlolwa. Abantwana abomama abasebenzayo babesebenza but kungala ndawo zokudlalela esikhathi ama-playstations. Kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanje kuhle kwenziwe lokuthi ithiwa recycling reduce. Lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagesi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels zafakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagesi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ehlisa kwanise ukugeza izandla. Ngathi izinto ezimayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-fourth industrial revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa kuzavalwa kule COVID kunje nje abantu abengahlali ukuthi ayisekuvalwe basasebenzi basebenze ngokuthi bathengise kulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ngingwele Melika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving elaqala abamhlophe belesikhatshana beselizweni leli labo bezidla khona labadabuka eMelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye wokumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso, abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma lezihlobo nabangane enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Zoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingama-50.4 million abajikelela izihlobo labangani besebenzisa izindiza mtshina nezimota. Kukhangelwe ukuba ukuthwalwa kukaZulu zindiza mtshina kuza kuba kuzinga eliphezulu lonyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press inika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press inika ukuba umkhokheli wakole Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ulwisana lamacatsha awe-Tigray afuna ukuthuthina intambo zombuso. U-Ahmed kubikwa ukuba ulwisana lawo esigangeni lamasotsha akole-Ethiopia. Amalicatsha layo aseseduzane nesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. U-Ahmed kubikwa ukuba ulwisana lawo esigangeni lamasotsha akole-Ethiopia. Amalicatsha layo aseseduzane nesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. Uyaxokozela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kwele-Libya lapho igqweda elikhulu lelizwe elenze isinqumo esokuthi uSaif al-Islam Gaddafi, umntakamoyili uMuammar Gaddafi, akumelanga ancintise kukhetho lolu ngoba wagwetshelwa ukuba waphatheka ekulwisaneni nalabo ababefuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uzakwenzani ngalokhu okulapho ukuphazamisa ukhetho lolu. UMuammar Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kwabuhlungu ngamalecatsha aginqula uhulumente wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe leZANU-PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. UMnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Uthuthuthu lokho olube khona olokuqeqesha isivelalo kube nokuthatha olukhululekileyo kungokwakuqala lokho esikubonileyo senzakala. Nanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusuka khona lokwana okwenzakalayo ukuphila kwabantu okwakunganani lo khetho, kodwa kwasho beyimpumela ama-results esephumile ekuqineni kwakhona. Lokwana kwayenziwa ngabantu nje abagangile babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi. Nalaba abakwenzayo bakwenza nje besele bejonge ukungcolisa uhulumende, yibo Mnangagwa wabala i-commission owayivumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lololo ukuthi kuvezwe ngokobala ukuthi uZulu abekwazi kwayenzakalayo. Bese ngikhangele ukuthi hawu thina njengamahlebelele nrejin ntanda ukuthi ngithi kuningi esesikubone besokwenzakele ngakuleli cele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana okade khona ekhokhelwa ngomdala. Sibonile ama-projekt amakhulu esungulwa lapha kuregin, ibonile umongameli evakatshele indawo zena ezikuregin ngenjengainsuku lezi vele ungane usehlala khona ngapha kuregin umathebelele nrejin elandelela ama-projekt amakhulu ayimbasungulileyo akhutshwa nguye uhulumende. Ukudiliza kulula kunokwakha, ukwakha kunzima kakhulu. Kuzothatha isikhathi uMnangagwa uthetha kwelinto leyi uyithethe vele kifile, kodwa into engathi yasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kaMnangagwa yi-corruption engiyo njalo engancetshwa ngamakhothi. Amakhothi elesisiwa xaso abantu bengayenzi izinto ezingayisizwa amakhothi esike lahlele ngale yiko ezinto ezinjengazena ezikade zikhona kade ezishudileyo. Kodwa singakhangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-Second Republic.
Nansi indaba baba Ndlovu, yamuzwe yakhuluma ubaba uGawule.
Ngimlaleli uyakhuluma kaGawule, kodwa eqinisweni-ke i-Second Republic le okhuluma ngayo akulanto ivini yodenzi le wathengisa i-re-engagement le-international community uhlanganele kubuyela kubo-commonwealth. Bayesilengi kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe Commonwealth le international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lobuntu kalihloniphe eZimbabwe. Kwenzakali sitshilo la egawule ukuthi-ke amasosha kahulumende adula ke abantu ngemhlaka-1 Agasti emva kokhetho luka-2018 akulani kwethu eyenzakalayo yebo kanti ikhomishini yabuya umamhlante wayikhokhela yaphumele yaphuma lapho kodwa kayimplimenta phela lokho kufake kwisitongo rom iripoti liyana kayimplimenta okwesikhangele i-economy i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje ngoba isinkwa sasisithenga nge-90 cents ifiyeli yayiyi-90 cents njalo kathetha ifiyeli $1.45 America so kutshengisela ukuthi-ke i-economy le umnotho welizwe uyawutehla kodwa-ke i-disposable income iyancipha abantu lokhu bahola izimali ezinani ngakutshela umangalo ukuthi-ke ababalithi kakhulu i-headmaster lokhu bahola ama-34,000 imali less than $150 bese sikhangela i-corruption akhulume ngayo i-corruption siyibona isenziwa ngabakhulu kuzane ukuphihla lohulumende bese bebanjwa bayekelwe njengamakhiwa lana aphiya inhlanze khona ithi kubebamba ngayibamba ayikhiphe ngokuyena ayijikela ayibisele emanzini itsheze futhi izibuyele libe cacha phansi yikho abakwenzayo sababona amaminista bebotshwa kodwa lawo maminista sabona bekhululwa kwaphandle so sibona ngazathi-ke i-corruption-ke under lo hulumende okhona i-worth i-poverty kuhlupheka kwabantu phambili-ke akula bungcono obukhona bese kusithi-ke le-international engagement sibona ngani yehluleka ngoba i-international engagement abafuni mazwi kodwa bafuna izenzo zomuntu
Baba Gawule kundaba zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotsha njalo nje ungathini ngalokho
akulamuntu ostate njengomuntu oseZimbabwe isecurity yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleli lizwe asikhangele into eyenzakala eSouth Africa abantu bathiswa ngamatasu bayabulawa bezihlulwa besenza ngaliso kuzonke kanti kuthiwa izimbabwe human rights human rights angikwazi amanizwa iqaliselwa la ama-human rights nasikhangela amazwe amanye anjengabosouth africa nale abantu abantu babulawa suku zonke barethwa suku zonke izingwane abafani barethwa khona ngalo ama-kedenesikeza esicabekayo ukuthi into ingabe ngikhangela kwezinye indawo labathi ngisenza khona abantu lokulala abantu bulawa olinyamazana akutholakale elizweni lezimbabwe ukuthi human ama-human rights akhulunywa ngawo kathi ezimbabwe ngama-human rights kukhulunywa ngani bakhulunywa ngama-human rights ngikuningani ngangikuzwisisi yokuthi ama-human rights ulungelo loluntu lumezwa njani ngaso kuzezezimbabwe lishiyana lamanye amazwe okumezwa kwabona
Baba Ndlovu kuthwaya nanzwa amalungelo oluntu eZimbabwe uyamuzwa ubaba uGawule
yebo uGawule kumele ayehlukanise i-criminality yenzakala eSouth Africa kasohulumende ongananzi ilungelo lomuntu abantu abangama-criminals izigebenga ezenza khona lokho kubakhuluma ngabo ikanti eZimbabwe i-state-sponsored violence ukuthi-ke umongameli elinye ibandla eliphikisa uhulumende ibandla elikhulu elaziwayo umtshamisa ma ehamba kuba la macaksi amthaya kagcinisi abhlokhe imigwaqo yili lungelo loluntu esikhuluma ngalo
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule Uhulumende weSouth Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo
ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathi intambo selithethe isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi lonyaka.
Cabinet decided on a 12-month grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abalamaphemithi laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amaphemithi olunye uhlobo nxa bengihluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12-month period, those who are not successful will have to depart the Republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Yesikhulumeli senhlanganiso yezimbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abanengi.
Kusiphatha kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abanengi ekuthinini balahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu. Sokusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma embili kodwa lokhu eminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalwa seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kusethuse kakhulu igovernment yeSouth Africa bekumele kucabangisise ngeyindlela khona lokho ukuthi hawu abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi, basebenza kuphi, bahlala kuphi, lama phone numbers asila sikwazi ukuwa-controla, sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola. Kodwa igovernment yeSouth Africa iyeyala ukubanikeza. Kodwa kunabantu abambalani 5 million abagcwele elizweni labo bangazi nokuthi benzani, banani, bengena into e-fingerprint yabo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabuto Mabhena uthi minengi imibuzo abasaselayo ngalesi sinqumo.
Esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe Community in South Africa le African Diaspora Forum yikuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo. Singathola leyo ngcazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama-permit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona.
Yesikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili.
Into enza igqugquzela ukuthi abantu kaba-aplayele wona lawo ma-permit okuthiwe kaba-aplayele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthiwe le isiphelile. Kusho ukuthi kuphelele kodwa ngakuphelanga konke. Kodwa ke njengozaphu siyabonga kuSouth Africa usigcina isikhathi sonke leso njalo lethuba lele selikhona esithi abantu babalithathe.
Amaphemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ebeseSouth Africa ngokungekho emthethweni o-2010. Abebapha imvumo yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi. Aphinde avuselelwa ngo-2014 aphindwa njalo ngo-2017. Phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela ukubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la. Imizamo yokuthola kuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melisturo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Kumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule ibhajethi ka-2022 namuhla engena ku-R923 billion. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi untungamile inkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.